Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 7, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa edunhu rehurungwe kumashonaland west anonyima nhengo dzechikwata cheCitizens Movement chinotsigira bato reCCC riri kutungamirwa navajameson Chimba mvume yekuratidzira nemusi wechipiri. Vatungamiri venyika makumi matatu nembiri dziri mugungano reNATO vosangana muno muWashington DC svondo rino kumusangano mukuru uri kunangana nekusvitsa makore makumi manomwe nemashanu kubva sangano iri raumbwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dziri dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa edunhu rehurungwe kumashonaland west anyima nhengo dzechikwata cheCitizens Movement chinotsigira bato reCCC riri kutungamirwa navajameson Chimba mvume yekuratidzira nekunosiya tsamba yenyunyuto kudare rekaro yemagistrate court nemusi wechipiri 10 chikunguru 2024. Chikwata ichi chakanga chazivisa mapurisa musi wa2 mwedzi uno nezveurongwa hwacho hwekuda kuratidzira chichinyunyuta nekusungwa kwenhengo makumi manomwe nepfumbamwe kana kuti 79 dzechikwata chebato ravatimba musi wa16 mwedzi wapera apo dzakanga dzaungana pamba pavatimba kuAvondale muHarare kuti dzicherechedze zuva remwana wemuAfrica. Nhengo idzi kusanganisira naivo vatimba vachiri muusungwa mushure mekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso uye vari kutarisirwa kudzoka zvakare mudare nemusi wechipiri. Hatina kukwanisa kubata mukuru wemapurisa wedunhu rehurungwe Chief Superintendent Karuru avanove ndivo vakanyora tsamba yekurambidza kuratidzira uku. Hatinawo zvakare kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa nyika yose Commissioner Paul Nyati sezvo nhare dzavo vari vaviri dzanga dzisiri kudayirwa. Kuti tinzwe zvakatora nzvimbo tabata vari kutungamira urongwa hwekuratidzira uhu waviuswe nemakanyaire.
Ichokwadi mukoma Jonga, tanga takanyorera mapurisa tichivazivisa kuti in terms of section 59 of the Constitution of Zimbabwe tanga tichidala kuratidza kunyunyuta tichifamba munzira dzeurungwe Karoi kuti tiende kudare remagistrate muKaroi tichinoti aiwazve makasunga mukuru vajameson Timba nevamwe 78 vasina kana mhosva yamukavasungira. So tanga tichida kuti tiratidzire tibude pachena kuti kwoita zvamagwita izvi haisiriwe nyika yakarirwa namadzitateguru edu, haisiriwe nyika yakarirwa even ana Mugabe, nyika yerusununguko, nyika yedhemokirasi.
Zvikonzero zvipi zvava kupai zvava kunyimirai mvumo?
Vatipa chikonzero chinovana nemusoro, vatinyorera legal language yavati hatikwanisi kunge tichienderera mberi nekuratidzira kwedu. Ndo zvavatinyorera, isu tanga tarisa vanhu vanoteerera mutemo, regai tivanyorere tivazivisewo, tikurukure navo tivazivise kuti hatikwanisa kuteerera nekuramba takagara.
Saka muchaita sei zvamarambidzwa kuungana kuti munge muchiratidzira nekusiya petisheni yenyu?
Aiwa, isu hatidi kupiwa mvumo nemapurisa. Mapurisa tamazivisa, tavataurira mvumo takapiwa kare nekonstitusheni yeZimbabwe. Section 59 of the Constitution of Zimbabwe inobuda pachena kuti takasungunuka kana tine zvinyuto kupinda mumugwagwa nemudzinzira tichifamba tichidemonstrate zviri peaceful tichitaura zvinyuto zvedu. So hatina mvumo yekuda mapurisa. Isu tiri kuenderera mberi nedemo. Kana mapurisa achida kuona kuti how high and how good we are, we are meeting in the streets. Isu tangovazivisa mapurisa. In actual fact, tichange tichinyatsoona kuti uye majeri eZimbabwe acho awanotemba anopinda vanhu vakawanda sei. Saka we are making a research. Tikuona kuti majera anopinda vanhu vakawanda sei. Timazadze kunza hakune vanosara vachingopopota. So hatina mvumo yatinoda kupuwa nevaputsa. Tinongova zivisa isu. According to the Constitution of Zimbabwe, Section 59, ikodzero dzedu sevana veZimbabwe kupinda mumugwagwa tichiratidzira, tichitaura zviri peaceful. So tiri kuenderera mberi as planned muswa 10 and tichinyuta tichichema. Harusi kuzombapatakadzokera shure. Zvaita zvemapurisa izvo kuti mirai kuenda onyora akachenukuka wakasana nematurozi. Ah, ndezvanaka ruri izvo. Isu tiri kuenderera mberi izvo.
Vanga vari vari kutungamira urongwa hwekuratidzira kuri kurongwa mukaro ine musi wechipiri waWilson Makanyaire vari parunare kuhurungwe neStudio 7. Mushure mekuona kukanganiswa kwakanga kwoitwa mugwagwa weGutubuhera nemiti inonzi yakanga yomera ichipinda mumugwagwa zvakanga zvokonzera tsaona dzakawanda. Vechidiki makumi matatu nevatatu vebato rinopikisa reCCC mudunhu reGutu Central vanonzi vakatora matemo nemapadza nezuro vakaswera vachigobora miti nekugadzira mugwagwa. Nzvimbo yakanga yavharwa mumugwagwa nemiti inonzi yakanga yaipa zvikuru kune zvose zvipfuwo nedzimotokari. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata vakakwikwidza vakamirira CCC musarudzo yemumiriri wedunhu reGutu Central vaMatthew Takaona.
Chinu choga chino uya wakagara manga. Mayuth 33 veCCC yavachamisa kuGutu Central. Vakaona kuti njodzi dzemumugwagwa dzanga dzanyanyisa panzvimbo inonzi yekwaMachinya. Pautsinda nenyaya yemiti iri kukura ichitanda ichipinda mutara. Vaona izvi vakawirirana kuti vateme miti iyoyo. Nokuti vabereki vavo vari kurasikirwa nemombe nezvipfuwo zvakawanda. Uye mota zhinji dziri kuparara ipapo nenyaya yenjodzi. Ndozvinhu zvakasaka vakomana nevasikana vasimuke vati aiwa, regai tigadzirise nzvimbo yedu.
Chii chakapa vechidiki venyu ava vatakaona kuti vanga vachitora mapiki nemafoshoro kupinda mugwagwa kugadziridza migwagwa ipo paine bazi rinoona nezvemigwagwa?
Isu semusangano wachamisa takawirirana kuti hatimiriri kuti titange tapinda muhurumende kuti tigozotanga kuita pfungwa yedevelopment. Development inofanirwa kuva mararamiro yedu. Saka zvinhu zvatofanira kugara tichitongoita. Saka nenyaya idzodzo takatora pfungwa yekuti ngatichipindai mugwagwa tigadzire mugwagwa yedu tisamirira mwemunhu kuti auye azotigadzirira.
Tinombonzwa mune mamwe matunhu vatakaona vanhu vachinyunyuta kuti kana wakanga uri kubato rinopikisa haukwanisi kunge uchibvumidzwa kuita budiriro mudunhu imomo. Imi muri kuzvikwanisawo sei mudunhu menyu?
Vakande mbiri, ZANU-PF haibvumidzi munhu asiri wemubato mavo kuti aite mabasa ebudiriro. Unogona kufungwa, unogona kuzambaradzwa, kana kuti vanogona kusvisikidza masabhuku nemadzishe kuti vakudzinge munyika yaunogara. Saka zvinhu zvekuvhonongodzwa kwenyaya yezvinhu zvebudiriro zvinhu zvagara zviripo. Isu hatichatendengi nezvazvo. Tinozviziva kuti ipolitics dzeZANU-PF tagara nadzo, hatichadhivhundusisi. Saka kana tichiita mabasa ebudiriro, tinoudza madzishe, toudza vana sapo.
Vanga vari vakakwikwidza vakamirira bato reCCC musarudzo yemumiriri wedunhu reGutu Central vaMatthew Takaona vari parunare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato reZANU-PF sezvo mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vanga vasati vapindura mubvunzo watavatumira. Vatungamiri venyika makumi matatu nembiri dziri mugungano reNATO vari kusangana muno muWashington DC muAmerica svondo rino kumusangano mukuru uri kunangana nekusvitsa makore makumi manomwe nemashanu kana kuti 75 kubva sangano iri raumbwa muna 1949. Musangano uyo uri kutanga nechipiri uri kuuya panguva iyo sangano iri rakatarisana nematambudziko akawanda anosanganisira hondo pakati peRussia neUkraine nematambudziko emupasi rose. Musangano uyu unonzi uchanyanya kutarisa zvinhu zvikuru zvitatu zvinoti kusimba kwesangano iri mune zvekuzvidzivirira, rutsigiro kuUkraine uye nekuramba NATO ichisimbisa kudyidzana kwayo nenyika dzepasi rose. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Elliot Masocha avanodzidzisa paDeVry University muOhio muno muAmerica.
Musangano uri kuitwa muAmerica kuWashington DC zvishondo zvakatarisa izvi we North Atlantic Treaty Organization inonzi NATO, musangano mukuru zvikuru unenge uchipemberera makore 75 kubva 1949. Sangano reNATO rafomewa kwapera Second World War.
Zvii zvikuru zvingatarisirwa kukurukurwa?
Musangano uyu uri kuitwa uchitarisa mabasa NATO avati vaita kwamakore ese apfuura ya pamwe chete nokuumbiridza vanotivo madefense nenzira dzokuzvidzivirira nokudzivirirawo dzimwe nyika dzisiri muNATO shamwari dzeAmerica zvisange zvichitarisiswa izvozvo kuona kuti choumbiridza sei masimba edu isu segungano reNATO kuitira kuti pasazowana nyika inotidherera. Zvimwe zvingange zvichingotaurwa pamusoro pezvitatu zvidzidzo zvinenge zvichitaurwa, nyaya hupfumi hwepasi rese inotosinge ichitotaurwa chete ichitobuda chete. Ndio zvimwe zvavachataura ivo kuti vobetsera nyika dziri kunetseka sei, dzichinetseka nokuda kungangova kuda kwehondo iri kuUkraine kwaibvawo zvimwe pamwe chete nokutengeserana neUkraine. Saka zvinhu zvinototarisirwa kuti zvinototaurwa chete pamwe chete nezvamatongerwo enyika dzingava dzeNATO nedzepasi rose zvekare kuti pasi rese pasange pachishayikwa kurwisano, nokuti basa reNATO ndorokutiro pasi pese pasazova nehondo pange paine chechetere. Saka zvino zvimwe zvichataurwa izvo.
Pane zvingadzidzwa here nemasangano ari muAfrica pamusoro pemabatirwo ari kuitwa obasa neNATO?
Zvinofanira kudzidzwa zvinhu zvakawanda kuti gore negore kana kuti nguva nenguva inosangana magungano iwayo ngaange achiita zvinoita NATO kuti vanozvitarisisa kuti chii chingatisimbisa, zvekare zvii zvetingaitavo kubetsera dzimwe nyika kwete kungoti tinge tichibetserwa, zvekare kuti vanofanira kudzidza kuti kubudirira kwenyika dzomuNATO kwakabva pai.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeVry University muOhio muno muAmerica vari parunare neStudio 7. Vaimbove mutungamiri webato rinopikisa reTCCC vaNelson Chamisa nhasi vakorokotedza mutungamiri weBritain mutsva vaKeir Starmer nekukunda kwavakaita ivo nebato ravo reLabour Party musarudzo dzenyika iyi, vachiti kukunda uku kukunda kweutongo hwejekerere, kukunda kwepfungwa dziri nani uye kukunda kwepasi rose. Vachinyora padandemutande reX iro raimbonzi Twitter, vachamisa vati chinhu chinofadza kuona utongo hwejekerere huchikunda huchibudirira uye kuona vavhoti vachipiwa masimba avo kubudikidza nesarudzo. Vati tarisiro yavo yekuti hurumende itsva iyi ichasimudzira kudyidzana kwakasimba pakati peZimbabwe neBritain. Tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weIndia vaNarendra Modi vari kunanga kuRussia mangwana muvhuro murwendo rwemazuva maviri rwekusimudzira ukama panguva iyo Moscow yadzikisa kudyidzana kwayo navo nemudzokorora nemuvengi weNew Delhi, China. Vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti musangano nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin vakaronga kuitwa nechipiri uchabatsira kurasa maonero ekuti ukama pakati peIndia neRussia waderera apo India iri kuvaka ukama hwakasimba neAmerica. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTavoka Ncube weStudio 7.
Zvino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Tavoka Ncube ndiri mu Washington DC. Nasi taita rombora kanaka, tine hurukuro nava Tando Mate, avo vari mu America pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship, vari kuchikoro che Louisiana State University. Ngati nzwei vachitsanangura.
Ndinonzwa kufara nekuva avo vevamwe vakasarudzwa kubva muZimbabwe nekubva muAfrica kuti vange vave vamwe veboka reMandela Washington Fellowship regore rino ra 2024. Runova iro gore zvekare Mandela Washington Fellowship Program pairi kupembera gore rayo regumi rekuberekwa.
Pamne zvamati maona muno muAmerica, pane musiyano here pamaitiro ezvinhu muno nekuZimbabwe?
Ndakafara zvisingaiti pandakaona mukana wekuenda kuchitoro kunotenga zvikafu zvokudya, kunotenga hembe dzekupfeka. Ndakakwanisa kuona mukana wekupinda muchitoro chekuti chakange chisina vanobatsira patiwo paunobhadhara paya. Waizvibhadharira wega, waiverenga wega zvawatenga, wobhadhara mari yako usina kutaura nemunhu, wobuda, hapana yekubvunza, hapana yekutarisa. Izvi zvakandifadza zvikuru nekuti zvinhu zvandakange ndangoita zvekuona paTV. Ndaona zvekare kuti kuno kuAmerica, ndaifunga kuti kumba kwedu kuAfrica ndiko kunopisa steric, asi ndazongoona kuti aiwa kuno kuAmerica kunzvimbo yandiri inini kunonzi kuLouisiana, kunovaiko kudhuze negungwa rinonzi Gulf of Mexico, kunopisa kudarika kumba. Zvekuti pane zvimwe zvinhu zvandave kuita zvandanga ndisingafungiri kuti ndichamboita, zvandairamba kuita sekumwa mvura yakawanda chose nekuzora sunscreen.
Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamakatarisira kudzidza muno muAmerica?
Ndichange ndichidzidza kupinda chikoro panonzi paLouisiana State University. Panova ipo pachange paine boka rinenge richidzidza yatinoti Leadership in Civic Engagement. Inotaura nezveutungamiriri, hunhu hwakanaka pautungamiriri, maererano nenyaya dzine chokuita nemararamiro evanhu munharaunda sevanhu vakabatana vane yatinoti ubuntu. Zvimwe zvacho zvatichange tichidzidza zvinosanganisira Black History. Tichange tichitarisa zvekare nyaya dzekubatanidza nharaunda dzemagariro evanhu, kana kuti yatinoti iyo grassroots community engagement. Tichange tichitarisa zvekare nyaya yatinoti restorative justice. Tichange tichidzidza zvekare yatinoti conflict resolution, zvinoreva kuti kubatsirana kuti patinopesana paya, patinopokana, tikwanise kuwana kunzwisisana nekugadzirisana.
Kupinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship hakusinyore. Ndeapi mabasa amunoita muZimbabwe akaita kuti musarudze?
Kupinda muchirongwa ichi kwakange kusina kuchipa. Takange takawanda vakanyora tinosvika 100,000, kusanganisira vanhu vose vari muAfrica vechidiki vaida kupinda muchirongwa ichi, asi pakangokwanisa kupinda 700. Izvozvo zvinoratidza kuti vakawanda variko kuAfrica vari kuita mabasa akasimba zvisingaiti, uye mabasa anofadza zvisingaiti. Vanoda kudzidza kuti vowedzera sei mushandiro wavo, uye voita sei kuti vabudirire mumashandiro avo. Ini kuno kuZimbabwe ndinonyora uyezve ndinodzidzisa vanhu maererano neivhu ravo ravanogara, atingati iwo maland rights. Isu sevanhu vemuZimbabwe, sevanhu vatema, takarwira nyika yedu kuti tinge tichigara paivhu redu takasununguka. Izvozvo vanhu vakawanda havanzwisisi kuti zvinorevei, havanzwisisi kuti zvinofamba sei, ende havanzwisisi kuti zvinovabata papi mukurarama kwavo paivhu ravo.
Kwanhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita nava Tando Mate, avo vari muno muAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Tawaka Ncube, ndiri muWashington DC.
Tinokupai Tinotenda Taboka, iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzechitendero kana kuti religious forum chamuri kupiwa naIvan Zininga weStudio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Ndinokuchingamidzai muchirongwa chechitendero chamunopiwa musi wesvondo wega wega kuno kuStudio 7. Nasi muri kuchipiwa neni Evans Zininga ndiri muWashington. Nasi tine hurukuro namuvhangeri Traimo muParinga vekuHarare pamusoro penyaya yehuori yakurumbira munyika mumazuva ano. Tinokuchingamidzai muvhangeri pano paStudio 7. Sanganai nevateereri muti patsanurire nyaya yehuori.
Ndinotenda Mwari zvikuru. Nyaya ndinayo nhasi inyaya yecorruption. Chinhu ichi chiriko mukurarama, chinhu chatinosangana nacho misi nenguva manzvimbo dzakasiyana-siyana, ende ichiitwa zvichiitwa nezvikonzero zvakasiyana-siyana, zvichida mungava kana mukereke, muchechi, chero pese pawasvika chinhu chaakuraramika zvokuti nzvimbo dzausingafungidzira kuti corruption inogona kunge iripo, unogona kushama uchinzwa kuti ndomafambiro anoita zvinhu munzvimbo idzodzo, itsika iri muvanhu isingaremekedze kana kutya kuti pachechi, panhamo, kubhawa, kubhora ndekupi nekupi. Chinhu ichi ilaisite upenyu huri kuraramika pakati pevanhu.
Iro shoko raMwari rinoti kudini nenyaya yehuori muvhangeri?
Ya, mushoko raMwari chinhu ichi hachidiwi uye hachigamuchirwi pameso aJehovha nekuda kwekuti chinodzivisa zvichida vanhu vasina mhosva vanogona kubatwa sevanhu vane mhosva vachiabviswa nekudini nekudiswa. Shoko raMwari harizvigamuchiri zvinhu zvakaita saizvozvo.
Kumakare kare zvaiveko here? Tinoona sokuti mazuva ano chinhu chanyanya kukurumbira chaizvo munyika.
Hongu, kubva kumazuva ekare chinhu chinonzi corruption chakagara chiriko. Ndichapa mienzaniso kubva kubhuku yaFirst Samuel. Vana vaSamueri, bhuku raSamuel, First Samuel chapter 8 verse 3. Zvanzi vanga vane mufambiro usina kunaka uye vaitora zvoko muhomwe kubva kuvanhu uye vachidzivisa kuti kuyanana kwevanhu kusafambe zvakanaka. Saka kureva kuti pakava necorruption, utongi unotonga kumatare nyange nematare edzimhosva, vane mhosva dzimwe nguva vanogona kusasungwa, vasina mhosva vodzvanyirirwa ndo vanenge vaakusungwa. So zvinodaro mukurarama muupenyu, vane mari vanenge vachingobudirira pazvinhu zvavo nekuda kwekuti pane corruption iri involved.
Ringapedzwa sei dambudziko iri?
Right, chinhu chinonzi corruption kuti chigone kupedzwa chinotoda vanhu kupiwa dzidziso yekuisa value panyika yavo, paupenyu hwevamwe zvichienda zvakadaro. Nekuda kwekuti dzimwe nguva kare ndaifungidzira kuti nhamo kuoma kwezvinhu kunoita kuti vanhu vave corrupt. Kusvika ndazofambawo ndazotravhela kune dzimwe nyika dzaunofungidza dzine ikonomi yakanaka, corruption has become like a cancer or a lifestyle iri muvanhu, zvichidependa neany individual. Nokuti imwe inokonzerwa nekuva greed, makaro, kwete kuti ikonomi inomira zvakanaka zvinhu zvakaoma, but munhu yatsika yaakurarama mari nekuti nyange achiwana zvakanaka, nyange maconditions ake ari better, but anongonzwa kuti dai pangoisipowo kamwe pamusoro. Nyaya yekufaita corruption inotangira pakuisa dzidziso muvanhu, on individual capacity, kupa munhu maonero ekuti izvi ndizvo zvinofadza Mwari, izvi zvakanakira ikonomi yenyika, izvi zvakanakira iwe semunhu, izvi zvakanakira masystems akati akati. Ndofunga zvinotoda dzidziso dhan kuti ngati delay nepoverty. Ndo zviri kukonzerwa aiwa munyika dzakapfuma nekubudirira corruption iriko on a different level, zvichienda zvakadaro.
Zvamauya zvanaka muvhangeri. Dzidziso yamungasiyirawo vateereri nhasi yochitiwo kudini?
Chakaipa chikaitwa kwenguva refu vanhu vakachijaira chinoita sekunge hachina kuipa. Vanhu must go back to the drawing board yema principles e life. Zvikafanana nemunhu anogara muimba isina ine rima, anopedzisira adevelopa kamwe kakuona murima imomo nokuti agara murima for a long time. Munhu anoafektwa nerima, munhu achangopinda muimba ine rima, but agara muimba ine rima anopedzisira akuita sekunge ane kakuona. So sometimes darkness inenge yakuoparata sekunge e light to some who are used to darkness. So its principle inoda kudzidziswa vanhu, inoda kudzidziswa vanhu muupenyu kuti chinhu chichigone kufaitwa uye tichifaite pamwe chete, tipe kubudirira semhuri, kubudirira senyika, kubudirira sekambani. Inotenda henyu mazviita
kwanhasi to togumira pano tinokutendai zvikuru muvhangeri muparinga tinokutendai vateereri kunge mange munesu muchirongwa chanhasi chechitendero tinokupai chimwe zvakare svondo rinouya anokuoneka iine mufaro Jimmy Evans Zininga ndiri muWashington DC
Tinotenda Evans, tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teerere zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Totanga nekutarisa zvabuda mumutambo weCOSAFA Cup Final. Angola ndiyo yatora mukombe weCOSAFA mushure mekurova Namibia 5-0. Mozambique yatora chinzvimbo chetatu mushure mekurovawo Comoros mumapenareti. Totarisa mutambo wecricket. Mufaro wanga uri munyika kune vanotevera mutambo wecricket wakauya mushure mekunge Zimbabwe neZuro yakarova India nemaranzi 10-3 mumutambo wavo wekutanga wemishano yeT20 muHarare Sports Club. Wadimurwa nhasi mushure mekunge India yashandura zvinhu ndokurova Zimbabwe nemaranzi 100 mumutambo wechipiri weT20 pakati pezvikwata zviviri izvi. Totarisa nhabvu. Vanotevera mutambo wenhabvu munyika vanoti pane zvakawanda zvinoda kutanga zvagadziriswa Zimbabwe isati yaita maroto ekubudirira kuenda kumafinare eAfcon 2025 ayo achaitirwa kuMorocco. Mutoro wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa zvizere pamusoro penyaya iyi.
Zimbabwe yakaiswa mugungano reGroup J mukubatanidzwa kwakaitwa zvikwata neCAF gungano rine nyika dzinoti Cameroon, Kenya neNamibia munzira yekuenda kuAfcon 2025 Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinobudirira kuenda kumafinari ayo achaitirwa kuMorocco muna 2025. Kunyange hazvo gungano iri risina kunyanya kuoma, veruzhinji vanotevera mutambo uyu vanoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa pasati paitwa maroto ekuenda kumafinari uku. Nengo yeWarriors Friends Club vaProsper Mashaya vanoti Zimbabwe inokwanisa kukanganisika munzira yeAfcon 2025 kana ikaramba ichitambira mitambo yayo yepamusha kune dzimwe nyika sezviri kuitika pari zvino.
Ndikuona kunge kuti tichatikanganisa inyaya yemagrounds muno kuti hazvizivi kuti tichatambira here muZimbabwe kana kunze kwenyika, but ndikuona kuti minista wedu wemunomo yatakuvakumbiritawo vagadzirisewo magraundi eidavi akanaka, magraundi eidavi anomechawo nemamagraundi ekune dzimwe nyika.
Zimbabwe yakashandisa nhandare yekuRwanda semusha wayo apo yakaita mangange 1-1 neNigeria, ndokuzoshandisa zvekare nhandare yemusouth Africa apo yakatamba neLesotho ndokurohwa 2-0. Asi chinonzi nevakawanda chiri kudiwa nechimbi chimbi kotsvaga murairidzi weMaorias iye zvino sekutaura kwemutsigiri mukuru weMaorias vaAdam Mukwasi.
Tanga sezvo tisina murairidzi chaiye chaizvo ndipo totitangira kuti hatifani kutora mazuva kubva nhasi pati kutaura nemudai, tofanira kusvika musi wechishanu tatova nemurairidzi nokuti taakuziva mamiri akaita mutambo nenguva yedu idiki.
Vamwewo vakaita semutsigiri weCapes United vaParadzai Jema vanoti nenguva shoma iripo Zimbabwe inoda varairidzi vanoziva mamiriro enhabvu yemunyika vakaita saBruce Grobela, Kaitano Tembo kana Joy Antipas. Muongorori wemutambo wenhabvu vaBozwo Marimo vanoti pakaiswa murairidzi panenge pave kudiwa gadziriro yakasimba inosanganisira mitambo yekuedzana masimba nezvikwata zvine mazita munhabvu.
Takuda kuti tichinyatsoita gadziriro dzakasimba muno muZimbabwe kuti toitawo mafriendly matches nematims mahombe ekuti tinokwanisa kunge tichigadzira timu yedu yekuti ikwanise kumecha gupu rataiswa iriri nekuti pauda kutombotambwa zvakasimba chaizvo.
Cameroon yakatora mukombe weAfcon kanokwana kashanu, asi Kenya neNamibia hadzina nhoroondo yakasimba makundano aya. Asi mutevedzeri wemurairidzi weDynamos Lloyd Chigove anoti nzira iri muMaorias haina kupfava sezviri kutaurwa nevamwe, achiti iye Zimbabwe inoda vatambi vayo vese vane mukurumbira kusanganisira kukumbira Knowledge Musona kuti adzoke kumaorias.
Igomo rinoda kutise muzoro pamwe chete tibatsirane. Kuyanga vanonzi vaka tivazorora kutamba vana knowledge musona. Aiwa vamwe tinovakumbira.
Tinotenda Kariati anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusaya mina mutungamiri Nkomo.
So kuisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 7 kuNtulikazi 2024 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje amapolisa ancitshe inhlanganiso ye Citizens Movement imvumo yokutshengisela isola ukubotshwa komholi welinye lamacele e TRC. Umnumzana Jameson Timba labanye bakhe kodwa linhlanganiso ithi izaqhubeka ngohlelo lwayo. Umnumzana Nelson Chamisa wenzela amhlophe umholi kahulumende weBhilithane omutsha ngemva kokunqoba kukhetho esithi uloyisa ukuba iBhilithane iqinise ubudlelwano bayo leZimbabwe. Ele Angola yilo elithethe inkezo yeCOSAFA ngemva kokubhaxabula ele Namibia. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abinhlanganiso ye Citizens Movement yona esekela icele le TRC elikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba vathi lanxa benxitshwe imvumo ngamapolisa bazaqhubeka ngohlelo lwabo lokutshengisela isitaladeni zeKaroi ngolwesibili besola ukubotshwa kukaTimba labanye bakhe abangamashumi phose ayisishiyangalombili 78. Abantu laba sebe lamaviki amathathu bevalelwe esitokisini ngemva kokubotshwa bebuthene endlini kaThimba mhla ka 16 ngenyanga edluleyo bethakazelela usuku lwe Day of the African Child. Amapolisa athi babeqoqa udlakela kodwa bayakulandula lokho besithi babenanza usuku lolu ngokuthula futhi kungela sidingo sokungenela kwamapolisa. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweBhilithane eziphansi kwenhlanganiso ye-Action for Southern Africa lazo ziqoqa ukutshengisela kulelo lizwe zisithi uThimba labanye bakhe kumele bakhululwe. Sixoxele sikhulumeli se-TRC ekhokhelwa nguThimba umnumzana Promise Mkhwananzi yena othi amapolisa ephula amalungelo abantu ngokubalisa ukuthi batshengisele ngokuthula.
Thina sithi thina hayi usekelo somthetho iconstitution yeZimbabwe ivumele uzulu jikelele ama-citizen ukuthi atshengisele nxa enokukhonona abangaba lakho ekuthikileyo ezigoqela indaba zokubotshwa kwabantu ababesenza ama-programs abo ngokuthula.
Sizwa abanye abebandla lenu besithi ukutshengisela lokhu kuzaqhubeka lanxa amapolisa elivimbile. Yebo kunjalo.
Uhlelo lokutshengisela sihlelo lwebandla akula muntu odesignated ukuthi abizele abantu batshengisele. Uloba ngubani ulelungelo lokutshengisela ngaphansi komthetho welizwe weconstitution yeZimbabwe? And uZulu uyakhuthazwa nje ukuthi insiste lokuqina ekhuluma ngodaba lokuthi amalungelo abantu asesisekelweni somthetho kufuze ahlonitshwe. Xa abantu bevunyelwa ngomthetho welizwe ukuthi batshengisele, kufuze kuhlonitshwe konoko kusemthethweni, banikwe leyo mvumo yokutshengisela izikhalazo zababe lazo.
UbabuThimba labanye bakhe babotshwa bebuthene kungeladlakela olwenzakalayo.
Kodwa sizwa umongameli Mnangagwa uhlala ekhuluma kulezi nsuku esethusela. Sithi kulabantu abahlose ukubangela udlakela ikakhulu ngesikhathi somhlangano weSADC. Njalo kukhanya utsho abebandla lenu kumbe abebandla lenu bengaba yingxenye yabantu laba bakhulunywa nguMnangagwa. Ungathini ngalokho?
Asibo bantu bebandla lethu, ibandla lethu lizithulile thina sakhuluma kuphela sathi hayi ukhetho luhambeka la uhambanga kahle okwenziwe ayisikho. Ubaba Mnangagwa kamelanga abese sihlalweni, iSADC akumelanga ibuye lapha eZimbabwe izonika uMnangagwa ukuba umgcini wesihlalo weSADC. Ingqobe isise kuzulu waseZimbabwe jikelele ukuthi baye batshengisele ukukhulana kwabo xa bengabe bekhulula ngale ndaba. Akula muntu olelungelo lokwethusela omunye umuntu ngoba akula muntu owethe icala. Konke okwenziwayo kwenziwa kugxeke, kusenziwa njalo kulungiselwa okubhalwe esisekelweni somthetho ese-constitution yeZimbabwe.
Isimo samalungelo oluntu eZimbabwe sikhuluma nje ungathi simi njani ngoba uMongameli Mnangagwa uthi kanye lapho eZanu PF bathi amalungelo bayawananza kakhulu bayawahlonipha ukwedlula uhulumende kaMgabe.
Balamaka akuna malungelo abawananzayo ikubona obaba uThimba labanye besentulungeni bengenacala abalethayo bengenadlakela abalwenzayo. Babezibuthanele ke benanzelela ilanga elikhulu iDay of the African Child ngokuthula ine-private place endlini kababa uThimba bengadisturbi umuntu bengekho endaweni yomuntu. Amapholisa yiwangena emzini kababa uThimba abopha abantu abafalele entolongweni abalalungelo lebheyili abalalungelo lokuya emakhothi. Ngalokho akulalungelo ehlonitshwayo eZimbabwe.
Umnumzana Promise Mkhwananzi yisikhulumeli secele le-TCCC elikhokhelwa ngumnumzana Jameson Thimba. UThimba labanye bakhe bazamiswa njalo enkantolo kamantshingo lwesibili. Umkhokheli wamapholisa eHurungwe obhale incwadi yokwala ukuvumela ukutshengisela kwe-Citizens Movement uChief Superintendent Karuru lesikhulumeli samapholisa elizweni lonke jikelele uCommissioner Paul Nyathi abadobhanga incingo zabo. Owayengumkhokheli webandla eliphikisayo ele-TCCC njalo oqoqa ukusungula ibandla elitsha uMnumzana Nelson Jamisa namuhla wenzele amhlophe umholi kahulumende wakwelebhilithane omutsha uMnumzana Kestama ngokunqoba kukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo esithi uloyisa ukuba iBhilithane iqinise ubudlelwano bayo leZimbabwe yona athi ilohulumende ongamukelwa ngamanye amazwe ngenxa yokhetho olungahanjiswa kuhle. Eloba enkundleni ye-X uChamisa uthe njalo eleZimbabwe lithwele nzima ngombuso omubi kanye lenkohlakalo. USTAMA owebandla leLabor ungene embusweni ngemva kokunqoba obeyinhloko kahulumende uRishi Sunak lebandla lakhe lama-conservatives. Ibandla leli bese libuse okweminyaka elithumi lane 14 years ilandelana kuyilo elihlala linqoba kukhetho. Okwamanje ke singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabaka Ncube, namuhla sixoxa lonkosazana Ntando Sibanda okhona lapha eMelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. UNtando ngosakhulayo olwela amalungelo oluntu esePlumtree eMathabeleland South.
Ngijabulile njalo ngiyathokoza kakhulu ukuthi lami ngibe yingxenye yalaba abakhethiweyo lonyaka kuba kuMandela Washington Fellowship ngoba ungananzelela competition yangkhona hayi inzima sibili ama applications abe maningi njalo uzofinyelele kulithuba elihle ngoba ngikhangelele ukufunda kabanzi ngalokhu engikwenzayo emsebenzini ukuze lami ngithole njalo amanye ama leadership skills azangcedisa ukuthi ngisebenze kahle ngithuthukise isigaba sami leZimbabwe yonke.
Yiziphi ezinye zezinto ozikhangeleleyo ukuthi ube usuzitholile ngesikhathi liqeda i-fellowship le?
Ngifisa ukuthi ma i-6 weeks zeMandela Washington Fellowship seziphelile, ngibe sengikwanise ukuthi ngibe sengithole ulwazi lonke olwaneleyo olokuthi lami ngikwanise ukuthi ngibe ngumholi omncane ongcono ngoba ngibuye lapha ngilama skills ami engilawo. Kodwa njengoba abadala besitsho bethu kufunda kuphele, ngikhangelele ukuthi ngifunde kabazi ukuthi ngiyenze njani ngcono umsebenzi wami.
Sesikhangela umsebenzi owenzayo eZimbabwe okwenze wathola leli thuba elokuphatheka kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Wenza umsebenzi bani njalo uphathisa njani uZulu?
Mina ngiwuntanga oyenza into ezimpili. Ngiyenza good governance le human rights lapho esifundisa ontanga nge-constitution yeZimbabwe ukwenzela ukuthi bebewazi amalungelo abo nokuqakatheka kwawo. Siphinde njalo sibafundise abontanga ngokuthi kumele bethathe manyathelo bani ukuze bekwanise ukuthi bekhulume nge-local governance yabo. Kungoba ungananzelela ontanga isikhathi esiningi babengakwazi ukuthi kumele ngithathe nyathelo bani ma ngivelelwe ngenye into. So thina esikwenzayo yikubafundisa ukuthi ma kulento enje kumele uhambe lapha lalapha. Okunye njalo ngenza i-advocacy for sexual reproductive health rights. Lapha sifundisa ama-adolescent girls and young women on how they can prevent themselves from getting HIV and AIDS. Ngokuthi bengasebenzisa njani kumbe bengathola njani ama prep methods lawa akhona eZimbabwe. Ngoba ungananzelela visile oral prep isikhathi sonke kodwa sokule dapivirine ring le injection esifisa ukuthi ngabe abontanga yindlela abasebenzisayo ukuze benqabele ukuthola igcikwane le-HIV and AIDS.
Ukhula nje ubukhangelela ukuthi uzafika kuleli izinga lempumelelo osofike kilo, njalo yiwaphi amazwi ongatshiyela abatsha?
Ngikhula bengivele ngilokunye engangufisa kusekhanda. Ngithe ngiqeda isikolo ngaziyenzela i-human resources management, njalo bengingazi ukuthi ngingazithola ngilapha ngalowo mnyaka. Kungoba ngithe ngiqeda isikolo ngabona ukuthi amathuba omsebenzi mancane, ngase ngiqalisa ngokuvolontiya. So ngithethe isikhathi eside ngizivolontiyela ngisebenza lapha lalapha ngincedisa nje lapho kufunakala khona umuntu okuncedisa. Lokhu kuba lithuba elihle ngoba kuyafundisa njalo kuyagruma ontanga kakhulu njalo kuyakukhipha entweni eziningi. Akulanto eziningi ezingakuthola ma kuwukuthi utshona ubhizi. Kathesi masikhangele sikhangele izinto zabo drug abuse lani kuyakukhipha entweni zonke leziyana ma uhlala ubhizi uthola into yokuyenza. Engingakwa-advisor yukuthi ontanga lonke utshintsho luqala kithi. Yonke into iqala ngawe, iqala ngami. Ma ubona i-problem e-communityni yakho kumele kube nguwe osukumela phezulu uncedise kumbe uyenze. Ngikhula bengingakhangelelanga ukuthi ngifike lapha kodwa ngibonge ukuba ngilitholile leli thuba.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loNkosazana Ntando Sibanda okhona lapha eMelika okwamaviki ambalwa. Asihlangane ninye esikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Tabo Kajahagulu. Okwamanje ke sizwe ukuthi uGibbs wakuDube usiphathelene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Sigcina amasiko wethu. Ngapha siziphilela kuhle nje. Cha umoya kakhulu, impilo esiphila nje everyday. Ila nje problem layo, ngisiphilela nje kamnandi kanjalo.
Uyawusenzani konapho ke emthonjeni uthwala nge inkonxa ngekanda akusitshele ngesintu konapho senzayo konapho
ya lapha ikukhule esikwenzileyo njengomntwana oyinkazana ngiyavuka ekuseni ngithanyela iguma lami ngibasumlilo abazali bami lapha abazavuka khona yabe sengiqedile ukwenza konke lokho sevaka amanzi awethiye lapha
uyakwazi ukugudula ngodaka kumulo
sidi kakhulu ngiyachaya ivini kulongwe sididi ye
akubatshela abantu phela abakwazi abane ukuthi khonokho vele kwakusetshenziswela kudala
sesasivele sikwenza kudala ekhwethi ngisikwenza kakhesi so khonapha ngisithi ngicole nje yami yokulala futhi ngiyicole ngodaka so ngizacola-ke ngaqeda ukuchola sefaka amagrini kodwa athisaula amagrini ngoba kuyathisa so ngiyalungisa amablaki
amablaki wona lawo kuyini
ngathatha amahlanga akho lawana womuntu suwathisa engakathi ukuthi ebe ngumlotha suthatha amanzi suthela elokhu eyiblaki kanjalo emnyama suthela amanzi ungathela amanzi uthatha lawana amahlanga lawa suwafaka-ke emgqonyeni wakho eziko ungafaka eziko suwabucuza abe yimpuphu engaba yimpuphu sayekela xwade ngaxwade ngaxwade sufaka-ke suphehla ngani ukuphehla amahewo ye suphehla engajiya lokho ngani uyakuthanda engabi liporiji porithi kodwa ejiye nje then engaphola suhamba-ke suyafaka endini yakho
uyabe usenzani ngakho kona uyakugudula ngakho
iyabe ithiwa i-black polish le siyakugudula ngayo ngoba thina phela silasizabasabiki so siyasebenzisa udaka so kaba mnyama kube kuhle nje ucabanga ukuthi umuntu ufake ipolishi la kathi hhayi sifake amablaki lokhu yikho esivele sikhule siwenza ekhaya
ye lo-ke nguthandiwe Mahleka uzibiza ngokuthi ngu-the YouTuber uyangena ku-YouTube so ku-YouTube vele ungena nsuku zonke
ye ku-YouTube angeni nsuku zonke la malanga yakwanisa nje ukufaka kubipikitha kodwa ngiphosta kathathu ngeviki mande Wednesday le-Friday ngikhonapho ngiphosta khona amavidio ami amade okwama-15 minutes kumbe 20 minutes kumbe 25
ye akutshela abantu ukuthi bakuthola njani nxa bekudinga
so laba abafuna ukundinga ku-YouTube nguthandiwe Mahleka kuFacebook nguthandiwe Mahleka page kuInstagram nguthandiwe Mahleka njalo lakuTikTok nguthandiwe Mahleka
siyabonga kakhulu ungadinga kusasa
hayi yini embongayo
hayi ke lamdlasima lapha kusigaba zamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke vele lami umthembo sithembayo uGibbs Dube lilani
abadala
bayakutshela bathi salulandela
salulandela
Thembo sithembayo uGibbs wakoDube siyabonga le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kuhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi uSeni Spanda.
Ngiyabengelela abalaleli namhlanje uSihlwa, ngiyabonga ukuba litholile ithuba lokulalela njalo lokuba ingxenye yenkonzo yanamhlanje. Inkosi libusise kakhulu. Ngifuna ukuba namhlanje kuliviki asikhangele nini udaba lokubonga. Baningi abantu bokuthi nje empilweni utshone khonona ngayo yonke into, akulanto umuntu ayibongayo. Ungaze umenzeleni, ungaze kwenzakaleni empilweni yakhe, utshona ngaso sonke isikhathi ekhonona. Ngakho ke mfuna sibale kwabaseKolosi ichapter ka 3 iverse ka 15, ukuthula kukaKristu kakubuse ezinhlizweni zenu, ngoba njengezitho zomzimba munye labizelwa ukuthula, njalo bongani. Ilizwi likaKristu kalihlale phakathi kwenu ngokupheleleyo lapho lifundisana njalo liselulekana ngenhlakanipho yonke, ngamahubo, amaculo kanye nezingoma zakomoya, lihlabelele lilokubonga uNkulunkulu ezinhlizweni zenu. Njalo kukho konke likwenzayo ngelizwi loba ngesenzo, konke kwenzeni ngebizo lenkosi uJesu, libonge uNkulunkulu uyise ngaye. Ngakho siyananzelela ukuba uPawulu lapha mbalile amavesi amathathu, uPawulu wonke lawa mavesi ucina ngokuthi bongani uNkulunkulu. Ngabe umbelenzani, kumbe likwenza likhuluma, kumbe likwenza likwenza ngezandla, kumbe kwenzakalani, kumbe liyakhonza, kumbe lisemsebenzini. UPawulu uthi yena ngakho konke bongani uNkulunkulu. Uyachasisa yena ukuba nxa siphila thina impilo yokubonga ngaso sonke isikhathi, ukuthula kwaKristu kuyabe kubusa phakathi, kuyabusa phakathi kwethu. Njalo uyachasisa ukuba yena uKristu nxa simbeke enhlizweni zethu, kungabe kuyikuyini okuyabe kwenzakale kithi okungasenza ukuba sisale sikhonona. Kodwa yena uPawulu uthi buyani ngokubonga. Kutho ukuthi isikhathi esiningi into eyenza ukuthi umuntu angaboni abe nokukhonona, uyabe engamboni uNkulunkulu, kumbe ngithi uyabe engaboni isandla sikaNkulunkulu kuyo yonke into. Nxa sikwazi ukuba uNkulunkulu kala kuthi kumbe ungaphakathi kwesimo sokuthi ulwandle luyabe ludikinisa isikepe lapho phakathi kwaso, kunzima kungani kawusoze uphume phakathi kwalowo mumo. Kodwa nxa ubonga wena uyabe usithi uNkulunkulu ngiyakwazi ukuba uphakathi kwesimo lesengiso. Ngiyacabanga abafundi bakaJesu sebephakathi kwebholokho lapho elali phakathi kwesikepe okwakunzima khona, kunzima buchaya amanzi, ulwandle lubuya ngolaka, becabanga ukuthi abasoze baphume bayo bubha bafele khonapho. Kodwa ngenxa yokuthi uJesu wayekhona waletha ukuthula. Ngiyakhumbula njalo lezi azinsizwa ayezaphoselwa yinkosi phakathi kwezilwane, oDanyeli bavuke ekuseni izilwane lokhu zingabadlanga, abanye baphoselwa emlilweni phakathi kwelangabi, bathi bephakathi kwalo kwabonakala indoda yesine ihamba phakathi, baphuma bengazange batshe loba kumbe kulani kwabomba isigqoko kumbe okunye okwakubamba umlilo, baziphumela nje lokhu benjalo. Kutshengisela ukuthi babebonga bona bephakathi kwaleso simo, phakathi komlilo kodwa bebonga uJesu. Ngiyabonga uNkulunkulu kuba ngiphakathi komlilo kodwa lokhu ngiphila. Ngiyabonga uNkulunkulu kuba ngixotshiwe emsebenzini kodwa ngiyaphila njalo lokhu ngikwazi wena. Ngiyakwazi ukuthi abanye uyabe uphakathi komumo ukuthi lo muzi uyabe usudilikile, kodwa ungabonga uNkulunkulu uye esigabeni sokuthi umbonge. Umekelele uNkulunkulu akulungisele izinto zakho. Siyabonga sithandazeni Baba ngegama likaJesu. Siyakhumbula namhlanje uSihle ukuthi kumele sikubonge ngaso sonke isikhathi. Siyabonga Baba ngempilo, siyabonga ngakho konke osenzele khona. Ngegama likaJesu sithandazela wonke umuntu ofike phakathi kwesigaba sokungakuboni. Ngegama likaJesu, amen.
Sibonge umfundisi uSeni Sibanda ngokusipha uhlelo Vuselela Umoya. Tiyani indlebe ngeviki ezayo. Kwezemidlalo, ele Angola liphakamise inkezo yomdlalo wenguqu eCOSAFA Cup namuhla ngemva kokubhaxabula ele Namibia nge-5-0. IZimbabwe yona iphume kulomncintiswano ngeviki edluleyo ngemva kokunqotshwa yiKenya. Kusenjalo, oqhuba inhlelo zokuqeqesha abasakhulayo kwezenguqu uChamnora Maphosa uthi labo asebedlala kuzinga laphezulu kumele baphathise amaqembu amancane lapho abaqala khona ukudlala ukuze lawo maqembu athuthuke. Kubika uJoseph Njanji.
Maphosa uleminyaka edlula amachumi amabili esungule iqembu leTigers, lona eliqale lisaziwa ngegama elithi Makokoba City Warriors. Sekulabadlali abaningi abasuke kuqembu leli baya kumaqembu amakhulu. Ngokunjalo uMaphosa uthi iTigers idinga usizo lwemali lokunye okuthiyeneyo ukuze iqhubeke ikhiqize abadlali abalohlonzi njalo ingachabalali.
Kumbeni laba bebedlala kuPremier bangasincedisa labo kumbeni. Kumbeni amatimu babethatha abantwana be sabezithi basincedise. Njengoba bekwazi ukuthi kona bona bayacupha lapha kithi la angake ngasula ukuthi why bengakwenzi kuze umkhono emoyelizwe lawo onzima futhi babona abanye bakhe basiphathisela babadonetayo besiphathisa bebezinika abantwana esikipa zokutrainisa asibona ukuthi akuright sikipe abantwana kuzidakamizo ezibheze kunathi utshwala amantshengu laba lani lani.
UMaphosa uphe umzekeliso wabadlali abaludumo abakhulele ezandleni zakhe kuqembu leTigers.
Ngilo Koti Makaruse wasukala, ngilo Nqobi uMasuku wasukala, wathathwa nguMathembe lapho eHlathendeni. Azanga sidela azanga sithini la namhlanje iko yabona ke khathesi sinabantwana abayi-6 abakwayelendazi khathesi abadlaleli iPremier abasuke la
abadlala apha isithupha abakhulunywa nguMaphosa laba bagoqela uPrince Ndlovu, uDarlington Mnkuli kanye loChillian Nyathi. Bona abatshengisa ukuba balekusasa enhle kakhulu emdlalweni wenguqu. Iqembu layelendazi libaphe amabhola ngemva kokuba beliphe labo badlali kanye labanye. Ubudlelwano bukaMaphosa leqembu layelendazi buqale ngo-1974 ekufikeni kwakhe edolobheni lakobulawayo evela eBuhera.
Mina ngadlalela iMathayisi siyalinda siyayithatha abaplayers kuRedisil kwazoba le Mathayisiti yikho kwase kuthathwa amaplayers layelendazi manje seguma abafana besuka kuma-juniors besiya kumadayisi besuka kumadayisi bahle bangene kwayelendazi kwakunjalo.
UMaphosa usele minyaka engama-70 lanye yokuzalwa njalo siwachiyela wayengumdlali wakhe uWilmot Gwenda uba umqeqetshi weqembu leTigers. Batholakala endaweni yeThabiso Youth Center elokitshini leMakhokhoba njalo balamaqembu abasakhulayo amathathu adlala kusigaba seBulawayo Province Junior League Serie A. Lawa ngathi awe under 13, under 15 kanye le under 17. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Themba Maseko sichayela wonke amakholwa lamhlanje kulusuku lwangesonto. Themba Maseko nxa ulalele ngicela ungithinte ngoba uthembisile nyakenye ukubana kusiyaphela umnyaka uzokuba ukhiphe idlalade elimnandi likamasikandi ele gospel. kodwa angisazanga ngezwa kuwe. Siyabonga ekungasenani umculo omnandi kakhulu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Inhlanganiso ye-Citizens Movement ithi iza kuya phambili ngokutshengisela isola ukuboshwa komholi welinye lamacele e-CCC. Umnumzana Jameson Timba labanye bakhe lanxa incitshwe imvumo ngamapholisa. UNelson Chamisa wenzela amhlophe umholi kahulumende weBhilitane omutsha. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.